WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 kukadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirokwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Dambudziko ndorokuti kuwanda kwevanhu hazvire kuti vanhu vanovhota, asi zvandanyatsoona meseji yacho yakabuda parari ndeyekuti aiwa muZimbabwe muna mapato maviri, kune ZANU-PF ne Citizen Coalition for Change.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongerwo enyika.
Kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hachifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zviriso zvinoitwa kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota.
Masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanoyerese kuvhota.
Ufumi hweCanada nohweAmerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi. Saka ufumi hwose hweAmerica hwakaafektwawo chaizvo. Zvinogona kusaonekwa ike zvino, asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa.
Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaitwa zvondirapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nemusi wesvondo, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaita musangano webato rapo wekutanga muHarare pakauya zviuru nezviuru zvevanhu. Musangano uyu wakanga uri wekutsvaka rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzemabi-elections mwedzi unouya. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano uyu wakabudirira zvikuru kana pachitariswa uwandu hwevanhu vakaenda kumusangano uyu. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti chinovanetsa ndechekuti uwandu hwevanhu vanoenda kumisangano hahuenderani neuwandu hwevanhu vanoenda kunovhota, vachiti vachamisa vaifanirwa kukurudzira vatsigiri vavo zvakasimba kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuti vakwanise kuzovhota, vachiti musangano uyu wakakwanisa kuratidza kuti muZimbabwe mune mapato ezvematongerwo enyika maviri chete.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevatsigiri vavo Zimbabwe Grounds kuHighfield, vachamisa vati bato ravo rakatsvaga nyanzvi dzekuongorora gwaro revavhoti uye havasi kuzorega Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichibera sarudzo.
That declaration yandauya kuzoitaura ndeyekuti munyika muno we will never allow an election that is rigged. Never again is an election going to be rigged. Never again is a 2018 going to be repeated. Ingazino mnenge ndiriko kumberi vamwe motevera hakuna.
Vatiwo Triple C ichaidza zvese zvainokwanisa kudzivirira kubirwa kwesarudzo uye vati rwendo runo kana sarudzo dzikabirwa vanhu veZimbabwe vachazvisunungura pachavo.
Saka panyaya
yezek muzavundu nezipanera chakutanga chipanera chatinacho kuenda kunotarisa maprocesses ezek kuti anokomplaini emutemwe vakasati terera tukuita malegal remedies asino zvam kuti makosi kunogona kusavamba zvakanaka we are our own solution kana zvanetsa ndokukumbira kuti yelo ngaingotsukisa yelo ngaingoenda aimbonoyeloraisa mustreet yelo ngaide inoyeloraisa kuzeku yelo ngaide inoyeloraisa
sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba vanogara havo vachiramba kuti sarudzo dzinobirirwa vachiti vane humbo hwacho vauye nahwo kwavari vachamisa vashora mutungamiri wezanu pf vaemarson munangagwa avo vakataura svondo rapfuura kuti mapato anopikisa haasi kuzofa akatonga zimbabwe vachiti vana vezimbabwe ndivo vachasarudza vatungamiriri vavanoda vati hapana chinotadzisa shanduko muzimbabwe vachiti mhepo yeshanduko yave kutenderera musadic sezvakatoitika kuzambia nemalawi vamunangagwa vakapika svondo rapera kuti zvakaitika kuzambia hazvidzokororwe muzimbabwe vachamisa vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti triple c ikunde musarudzo vati triple c ichinge yave kutonga ichawedzera varayiridzi nevashandi vese hurumende mari vachiti vanoda kuti vashandi vehurumende vashande vakafara vachamisa vati triple c ibato idzva uye vati utungamiriri huchabva kuvanhu vati vatungamiriri varipo vakasanwa kubata zvinzvimbo chete uye vanhu vachaziviswa munguva pfupi inotevera kuti utungamiriri huchasarudzwa riini
vamwe vane mubvunzo koleadership ichaita sei vamwe ndakaona muda kuzanganisa leadership yekualliance neyekutriplec aiwa yekutriplec muchaiwoyo mamanje manje inge zvinoine vakasanwa kubata zvigaro vatiri kuti makeyeteka kusvikira tadzoka kwamuri kumacitizens tava nebumbiro remutemo movhotera vatungamiriri vamunoda
vachitaurawo pamusangano vagodfrey senengamu vebato refront for economic emancipation vati vanotsigira triple c vachiti ibato richaunza ashanduko muzimbabwe
asi kunoungana veruzhinji kuri kutaurwa zvinoita kuti nyika iende mberi tinoenda kunhimbe iyo yamutirambidzi ndokusaka tauya pano kuti tiuye kunozokutsigirai president advocate chamisa as the front for economic emancipation in Zimbabwe. Yes, we may have different ideologies, we may have different views on certain things, but one thing for sure is you are a force to reckon with.
Vachamisa vashandisa musangano sikuradza veruzhinji nengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzemabyelection uye vati musangano wakaita sewanhasi uchaitwawo mumatunhu ese ari kuitwa sarudzo dzemabyelection utungamiri hwebato iri hwakasanwa kubata zvigaro hunosanganisira vatendai biti amai Lenet Karenyekore navajob scala vapinda mumusangano wanhasi sarudzo dzemabyelection dzichaitwa musi wa26 mwedzi unouya kutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuro akafa kana kudzingwa basa pane zvigaro makumi maviri nezvisere muparamende nezvigaro zana nezvishanu zvinoda kuzadziswa mumakanzuro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 masangano eZimbabwe Election Support Network ZESNI neElection Resource Center ERC anoti sezvo akazvipira kutsigira nekukurudzira utongi hwejekerere ari kutarisisa manyoreserwo ari kuitwa vanhu vanoda kuzovhota asi vachiti vari kuita basa iri vakazvimirira uye vasina bato ravakarerekera mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reElection Resource Center vasolomon bobosibunu vaudza studio 7 kuti basa ravari kuita nezesni richabatsira veruzhinji noruzivo rwakajeka nekukurumidza kuti vakwanise kunyoresa panguva ino vabobosibunu vanoti masangano maviri awa ari kutarisisa kuti zvose zviri kuitwa nenzira iri pamutemo
chatiri kuita ndechekuti tiri kungovandudza basa ratanga tagara tichiita tichiti tiite muonera pamwe chete saka zvimwe zvese zvatiri kutarisa ndezvekuti sarudzo hadzigone kuzongove sarudzo pachezvadzo pane zvimwe zvichange zvichiitwa pakati apa zvatinoda kutinge tichitarisa tichiona kuti zviri kufamba here maringe nezviri mubumbiro remutemo saka tatanga kutarisa nyaya dzekune chitwa kuvavhoti kana kunyoreswa kuvavhoti. Saka tiri kuongorora basa iri riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission takabatana neZimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Election Support Network tichitarisa kuti zviri kufamba here zvichienderana maringe nezviri pamutemo unoenderana nezveku fambiswa kwebasa rekunyoreswa kuvavhoti.
Chikonzero chekuita basa rese iri ndechei vabobo sibunu?
Chatingadi kutarisa ndechekuti kunyange ukaita mutambo wako pamusha kana ingava kereke kana ingava nyaradzo kana chingava chii haugone kuita iwe uri woga. Unofanira kuti ngotori nevamwe vanouya kuzohukira vachiona kuti zvauri kuita uri kuzivamisa nemazvo here, uri kuita zvinoitwa zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa here. Saka nekuda kwaizvozvo tirikuitisa kuti titarise kuona kuti pabasa rinenge richiitwa rese iri tiri kuenderana here nezvakatemwa mubumbiro remutemo wenyika kana mumutemo wesarudzo. Saka zvatiri kuita izvi ndotoda kuona kuti tiri kufambira mberi here tichienderana nezvinotarisirwa nebumbiro remutemo wenyika. Pamusoro paizvozvo tinoda kuti tizenge tichipawo vanhu vakafanana nemi nenhau information kana kuti nhau zvinoenderana nekuti zvinhu zviri kufamba sei kuitira kuti tigone kuzosangana vagari vese vana vese veZimbabwe vange vachiona information iri kuenderana neze voter registration munyika. Saka information iyi inenge yakakoshawo kune vachange vachimhanya mhanya kutsvaga vanhu kuti vanhu vaende vanorejista kuvhota. Saka kana tikange tine information iyoyo tinenge tichizopawo zvekare kune vaye vanenge vasina simba kana kuti yatingatikapasiti muchirungu yekunge vachiona information yezviri kuitika munyika yese.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa kana kuti zvamunoda kuona zvadzikwa sarudzo dzisati dzaitwa?
Ndinofunga kuti chekutanga ndechekuti kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hazvifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zviri zvinhu zvinoita kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Ndochimwe chii chatiri kutarisira. Tinotarisira zvekare kuti nzvimbo dzinenge dzichirejistrirwa kuvhota dzinge dziri mudhuze nemunharaunda dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vasafambe zvinhambwe zvakati kurei vasati vasvika pavanorejistira kuvhota. Tinotarisira zvekare kuti kudzidziswa kwevavhoti yatingati vhota education ivandudzwe zvekare kuitira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana yekuita madecisions anoenderana nemaringe nekuparticipeta kwavo musarudzo dzinezenge dzichiitika. Saka ndezvimwe zvazvimwe zvatiri kutarisira kana takatarisa nyaya yevhota registration. Asi tinotarisira zvekare kuvandudzwa kwekushanda kwakajeka kweboka rinoita nezvesarudzo yatingati independence nekushanda kwayo kwakanaka nevainoshanda navo vemapolitical parties mapuka anozvimirira ega atingati manani government organizations nevagari vemunyika yeZimbabwe. Toda kuti basa iroro ringe richivandudzwa. Tichizotarisirawo zvekare kuti mitemo yesarudzo inofanira kuramba ichivandudzwa, haifaniri kuramba yakangogara iri pairi ipapo. Tirimu yatingati changing environment context yedu iroramba ichichinja nguva nenguva. Saka nekuda kwaizvozvo toda kuti mitemo yesarudzo inge ichivandudzwa ichienderana nezviri kuitika panguva iyoyo.
Avo vange vari mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vaSolomon Bobus Bunu vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 128 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingova pazviuru zvishanu zvine 5386. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru 233 zvine 352. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni 4,336,120. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni 3,369,072. ukuo vabaiwa nomba yechitatu vave zvikuru zana nechimwe manomwe ane makumi mana nevashanu 101,745. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera tikavabvunza zvavanofunga pamusoro pemamiriro akaita nyaya yecovid-19 uye mamiriro akaita zvinhu munyika.
Totenda Mwari kuti nyaya yecovid-19 pari zvino inenge iri under control. Kana totaura nenyaya yemamiriro ezvinhu ka inyaya inozadza bhuku. Hatingazvipedzi. Asi nyaya yeekonomi haina kumbomira zvakanaka, urombo hwawandisa muZimbabwe. Hazvina mhosva kuti wakafunda kana kuti hauna kufunda, urombo hwawandisa. Hapana anobetsera mumwe, nokuti tese tongori mubhasiketi rimwe chete reurombo. Haingave nyika iyoyo. Nyika yekuti izvo vanhu vanopfuma vega vanhu vari corrupt. Vanhu vanorarama zvakanaka chete vanhu vanoita corruption. Haisi nyika iyoyo. Saka ndinoti kuhurumende ngaigadzise nyaya yeupfumi hweZimbabwe. Ngaione kuti yauraya chikonye checorruption. Chikonye checorruption kana chafa, ikonomi yedu yakatonaka kudhara kana pasina corruption. Upfumi hurimo kudhara muvhu, upfumi huribo mafactory rumu. Mafactory anotanga kusimukira. Zvinhu zvotanga kuimprove, vanhu vedu vachidzidzawo kuzvikoro zvine maticha. Ndonyaya, ndo zvakanyanya kushata muZimbabwe zvino. Vana vedu vari kufira mumakomba vachitsvaga mari, vachikorokoza. Hazvifaniri kudero. Kushaiwa zvokuita kunoitisa kuti vana vanonge svosvine murumo saizvozvo. Economy zvino hazvinambomira musho muZimbabwe. Nyika yeuchine mukaka, vanhu vachistavha munyika yakanaka kudai. Mwari uchatonga vanhu vanokonzeresa kutambura kwakadai muZimbabwe. Nokuti Mwari achiri pachigaro nanhasi.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora vanozivisa kuti nhaurirano pakati pava Emmerson Mnangagwa nebato ravo pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity dzava padyo nekupedziswa. MuNewsday makare, hurumende nevashandi vayo vanotarisirwa kunetsana mushure mokuziviswa nehurumende kuti vashandi vasina kubayiwa nhomba yecovid-19 havasi kuzopiwa mihoro yavo. Kuroniko rinoti Bulawayo yashandisa mabhazi makumi matatu kutumira vechidiki kuHarare kumhemberero yeNational Youth Day, uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamusoro pekurwisana nezvinodhaka. Zuva iri rinopembererwa musi wa21 kukadzi, rinova zuva rekuzvarwa kwevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi makadi. Uye ndinonzwa kunyarira vamwe vanhu veZimbabwe so vanonzi Bazanu PF. Shuwa mungangomuke muchiinstructa mapurisa kuti vabhuloke vanhu. Zvinonyadza pasi rese. Nyika dzese dzine maopposition. Hakuna zvakadaro. People are free to express my rights avo. Saka kana muchivharira ndozvinotirambidza here pakuvhota muchaita sei? Muchati bhuloka kuenda kunovhota. Hatichadi, hatichadi. Zanu PF 40 something years muri pachigaro. Zvinhu zvakasiyiwa naSmithi Mugabe achizviuraya. Muchigovana muchaenda kunze kwenyika kunodhevheropa ikoko, muchitenga dzimba mukarwara munorapwa ikoko. Hapana chamakadhevheropa muZimbabwe. Chamakaita kutouraya zvinhu zvakasiyiwa naSmithi. Saka hatichadi, hatichadi. Munotaura kuti hatidi masisi mota dzenyu dzisabhuloke vanhu. Hakuna mota dzinoblokwa because mota dzese dziri muZimbabwe, it belongs to CC. Polisi yacho, masoja, vanhu vese ndeve CC. Saka munondishamisa kuti muri kuti vachablokwa ndevapi? Vanhu vese ndeve CC. Hakuna chamboda Zanu PF. Zvenyu ndezvekufosa zvemuri kuita zvokurova vanhu. This is 20th century. Muri kuswera muchirova vanhu pakai.
Mamuka sei ma citizen. A citizen mamuka sei kandi na mashoko mashomanana. Nachida kuti leadership yedu ichinjewo painoti 6 million vote. Sekuona kwangu uye zvino pa 6 million vote ngavachiti 8 million vote. Nokuti tane imwe million iri kubva kucha kuzano. Ozoita vari kuregister imwe million saka ngavati tichibva pa 6 million vote tichiti 8 million vote. Sanganisironi hama dzedu dziri kuuya dziri kubva kusanita. Ozoitawo pane murume ataura zvake palive talk handizivi zvamukuti ati anowanika paRainbow Tower achiti anzi anopa madonation kunana Nigeria Algeria. Kati inini hatitombomuziva, inini one nhamo yangu yandiri kuita ndikushaya chekudya chaicho ndiri pano paipoi. Ndonzwa kuti munhu ari kutotonota mumwe munhu ari kutonodonata kunze kwenyika. Kuti handivana baba here vanonosapota vana magirlfriend vachisiya vana vavo vane tsari. Wozoitawo uyuyu gakanjwe chawaitiroverawo chii shanduko ndeya mwari iyi vanhu vese vakarova gakanjwe mwari ave dimi.
Ndinopa kutenda kune vana veZimbabwe sapoti yavo takaiona kumusango rally ye-CCC. Zvandinoda kutaura ndechekuti vakuru veZimbabwe vana president Mnangagwa naVachiwenga dai vanga vari vamwe vanonzwa maadvise evanhu vanotaura naPresident Chamisa vataurirana nekuti President Chamisa ndovane yesi. Mapurisa emuZimbabwe nemasoja ekuZimbabwe vakawana basa kuCCC rekushungurudza masupporters eCCC but ngatende mberi muri kutaura natafadzwa mushonga.
Vashamariri vestudio 7 makadini, mashoko angu andoda kungosira kuvana veZimbabwe ndeyekuti mukomana unoyu Mnangagwa ngarege kupusisa mhuri yeZimbabwe, ngarege kuzviita kuti kana achiti wakagwa hondo oti wakagwira nyika vanhu vose vava vanhu vake isu hatizivi, ngarege kutitizira vanhu isu hatizivi. Tiri kutaura ndiri pano paPolokwane ndoitwa Bima vamwe vanonditi Stole, ndiri pano paPolokwane. Mutaurete arege zvokutitizira vana veZimbabwe. Tiri kuti mukomana ngapinde hake Chamisa chete chete ndo mashoko angu. Shuwa takadzidza kuchikoro takainda kuvuya kuno South Africa kusi kuda kwedu. Zvose takaita mabhuku tinawo takadzidza asi hakuna basa. Migwagwa izvezvi haitarisiki. Ndini pano ndoitwa Bhima ndobva pamberengwa apo parengwe. Handitauri ndichihla handinawa ndinohla vanhu veStudio 7. Tinokumbira musvitse mashoko awo pasina kuhla. Kana vachiuraya zvavajaira vanhu vezanopf ngavave vandiuraye pano paPolokwane pasichiwo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kuvharwa kwezvondo rose kwakaitwa zambuko pakati peAmerica neCanada zvondo rapera kunonzi kwakakonzera kuti America irasikirwe nemari inopfuura biriyoni remadhora zuva nezuva. Zvondo rapera vatyairi vemagonyeti vokuCanada vakamisa marori avo pabridge rinobatanidza nyika mbiri idzi mumatunhu eMichigan muAmerica neOntario Canada vachiratidzira kusada kwavo kumanikidzwa kubaiwa nhomba yeCovid-19 pamwe nokumanikidzwa kupfeka mamask. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti America haisati yatanga kunzwa kurwadza kwakakonzerwa nekuvharwa kwebhiriji iri kwesvondo rose, vachiti vanhu vachatanga kunzwa kurema kwacho pasina nguva refu.
VaCanada vavakava kugarisana kuti vakafoma yavanoti Freedom Convoy vanodrive mangururu vaya vaya vane chichemo chokuti aiwas kumanikidzwa kubayiwa Jackson reCovid atidi plus mamwe marestriction anga ariso Canada ikoko vakati aiwa isi atidi kana mada kuti marestriction iwaya akaita sokubayiwa tinga duchida isu taguni taku farama roads atia drive saka waka faku wachifamba kuno shika wamuachi waka enda kupara mendi yuku Canada wamuachi waka enda kupi waka enda pa maboda ya Amerika waini freedom convoy wachiriza mabera wachivantapo wachimba wachini wachizama kuti iswiramo rinz wike saka waka fara trade ya Amerika ni Canada pamuche tena vanu wandiko wachida hapo kufamba kuenda Canada kana kuya kwa Amerika waka zifara isusu
chinangwa chikunovhara bridge iri riri pakati pe America ne Canada chachiri chei
chachiri chokuti kana vakaita izvozvo ufumi hwese hwa America no hwe Canada hunogona kugwadama neimwe nzira kana hwogwadama kudero zvido zvavo zvavanenge vachidaiwo kuti vanzi aiwa musapfeka mamaski vanzi aiwa musamanikidza kubayiwa zvichange zvidi zvichange zvichiteererwa zvichiitwa ndo chachiri chido chavo ichocho chaizvo asi hurumende yeCanada yakati aiwa hazvigoni izvozvo kuti zvifambisa izvozvo hurumende ine zvainoda kuti zviitwe kuti chirwere checovid chipere saka mukuru wepresident weCanada Justin Trudeau vakadi vakatora mutemo Emergency Act nokutora mutemo wakati aiwa tavana masimba okuchizvipedza zvose izvi vobva vovhara dzimwe mari dzinoenda kumatracking company iwo mangururu iwayo pamwe chete nokubvana vanoridza mabhera amangururu for mwedzi miviri iri kutevera
kungovharwa kwebridge uku kwakabata America zvakadii
kwakabata America zvakati kure chaizvo tinoona kuti makambani mamwe makuru anogadzira mota akaita sana Ford Motor Company vana General Electric vakava tovhara mamwe mabasa mamwe mabusiness avava noita kuti zvinhu zvavo zvimwe zvinosvikira noCanada topadhuze nokwazviri popo zvobva zvodhiraivhiwa zvosvika kwavari nguvari kumichigan uko mamwe mabasa omuamerica akatopera nokuti vanenge vakamirira vari vakamirira zvine zvichibva kucanada ramangururi iwawo kwozoita kuti zvimwe zvinhu zvakatanga kushayikwa kune dzimwe nzvimbo zvaifanira kunge zvichibva kucanada zvekare zvimwe zvaiwanikwa zvacho pazvinei zvava kunoita zvishoma mapurize acho anga akutanga kukwira zvekare nokuti ufumi hwanga husingafambi mavhiro oufumi anga asati achafamba tinoona kuti mamwe makambani vakabva vati taakutakura zvinhu zvedu nendege asi ndege inodhura saka zvinobva zvazodhurisawo zvinhu zvazvo kana zvavo zvacho kana zvava kuzosvika kuvatengi muamerica zvose nokucanada hapana chaifamba chindeko inyika dzinokidzana zvakanyanyisa chaizvo zvakangofanana nezimbabwe nesouth africa
saka makatarisa izvi munoti nyika yakanyanyisa kuremerwa nezvakaitwa navatyaira ava ndeipi pakati penyika mbiri idzi
ndinoona sokuti iCanada asi tikada tsokuzvitarisisa ufumi hwecanada nohweamerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi saka ufumi hwose hweamerica hwakaafektwawo chaizvo zvinogona kusavonekwa ike zvino asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa akatozuva roga roga America neCanada vairuza mabhiriyoni akawanda ingava peturo chaiwo kana dhiziri raido ro richitengwa namangururi iwawo achifamba parisingatengwi saka nyika dzose dziri mbiri idzi pamwe chete nepasi rose nokuti ufumi hweamerica hukakosora ufumi hwepasi rese hunokosora nokuda kweglobalization yatinohwaiye
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongero enyika masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaitwa zvondirapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vomuAmerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka